Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu zvita 25 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi muZimbabwe yose pamazana matatu nemakumi matatu nevapfumbamwe. Mutori wenhau dzemitambo Tendai Ndemera aradzikwa kumarinda eZororo Memorial Park muHarare. Christmas yegore rino inotambwa zvisina mutsindo nekuda kwezvikonzero zvakati kuti.
Munhukadzi akaremara akarorwa nemurume asina kuremara kana kuti even murume kuti arore munhu asina kuremara. Hama zhinji adziwanza kuzvitambira. Kana atori mukadzi vanotopopota endapo vatorambanisa vanhu. Even murume chaiye kuti atowana mukadzi ari bobodhedhi zvinogona kunetsa koze vane vachiti haana zvaanokwanisa kuita.
Vakaremara vochema-chema nekumbuchikidzwa kuri kuitwa kodzero dzavo dzimba. Muimbi ane mukurumbira Master KG we South Africa okurudzira veruzhinji kuridza nhasi musi wechisimusi kambo kake kakazunza pasi rose gore rino Jerusalema. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi muZimbabwe yose pamazana matatu nemakumi matatu nevapfumbamwe. Bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu zana nemakumi matatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru gumi nezviviri nemazana manomwe nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 12,786. Vanhu vapora kusvika pari zvino vava zviuru gumi nemazana matatu negumi nevana kana kuti 10,314, zvichitevera kupora kwevanhu makumi mashanu nevashanu nezuro wakare. Asi vanhu vachiri kunetseka nechirwere ichi vava zviuru zviviri nezana nemakumi matatu nevatatu kana kuti 2,133. Uwandu hwatadzivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa neCovid-19 vadarika mamiriyoni makumi manomwe nemapfumbamwe nemazana masere ezviuru kana kuti vadarika 79,800,000 uye vafa nechirwere ichi pasi rose vadarikawo miriyoni imwe chete nemazana manomwe ezviuru kana kuti vadarika 1,700,000.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamudzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6175 ne 7255 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 pa shortwave. Kana mchida kunzwa chirongwa che Live Talk tibatei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 AM kana 4930 kilohertz.
mutori wenhau dzemitambo Tendai Ndemera aradzikwa kumarinda eZororo Memorial Park muHarare. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Ndemera uyo angave nemakore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa aradzikwa muZororo Memorial Park pamberi pechaunga chakanyanya chacho chiri chevanhu vabva kumbare. Vanhu ava vanosanganisira vatori venhau dzemitambo vane mukurumbira Charles Mabiga, Hope Chizuzu, Josh Mtali na Rosenthal Mutakati. Mabika ati dai Ndemera uyo akambotambira chikwata cheDynamos achiri mudiki akada kutamba nhabvu kudarika kumunyora kwake ingadai achiverengwa pavatambi venhabvu vakaita saGeorge Shire nevamwe vakadaro.
Damage in them dem kana kuti tindo muchinda uyu angakavenga Tendai nekuti nyaya dzake dzanziri dzekungosekesa kana even muofisi imomo maanenge achitaipa story achidini dini anenge achingotaura vanhu vachingoseka. Saka kumuziya kwese kubvira kukura kuzosvikira kuzosvikira atisiya Ndemdem Tindo anga ari munhu wevanhu aingoda zvekusekesa.
Munin'ina waTendai vachamu Thomas Ndemera avo vanga vachiona kufambiswa kwekuradzikwa kwemukoma wavo vati zvinhu zvese zvafamba semarongero avanga vakaita. Tete vemuchakabvu ambuya Elizabeth Chitima ava nemakore makumi masere nemasere kuberekwa vati varwadzikana zvikuru nekushaika kwemuzukuru wavo Tendai.
Arwadziwa zvakakurisisa nokuti ndiyo wandanda kutenda nawo kuti kufa kwangu vachendichakura vachinondiisa kufuradzisa iro.
Ndemera uyo aizivikanwa zvikuru nekuti Ndemdem kana kuti Blatindo akashaya nemusi wechitatu mangwanani. Ndemera akashandira mapepa nhau akaita sePeople's Voice, akashanda kuZim Papers, akashandirawo zvekare Daily Gazette uye akashandirawo Studio 7 yeVoice of America semutori wenhau dzemitambo. Ndemera asiya vana vanomwe nevazukuru vatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Mashoko atiri kutambira anoti vatori venhau vanga vachifanirwa kunoradzika. Mumwe mutori wenhau Foster Dongozi uyo akashaya nemusi wechitatu havachakwanisi kuita izvi sezvo Dongozi achinzi akafane chirwere cheCOVID-19. Vachizivisa nezvekuradzikwa kwaDongozi mangwana, Satigaro veZimbabwe Editors Forum vaDumisani Muleya vanyora patwitter yavo vachiti Dongozi acharadzikwa mangwana kusanyati asi vatori venhau vachatadza kunomuradzika zvichitevera kuziviswa kwakaitwa kuti mumwe wavo akafa nechirwere cheCOVID-19. Dongozi ndiye anga ari munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists apo ashaya. Dongozi akashandira makambani enhau akati kuti anosanganisira The Chronicle, The Standard Newspaper, Studio 7 yeVoice of America neDaily News. Dongozi akashandawo nemasangano anoti Southern African Journalists Association, Federation of African Journalists neInternational Federation of Journalists. Mutori wenhau uyu akashaya ava nemakore makumi mana nemasere ekuberekwa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kushorwa zvikuru kuti vakaenda kuzororo rekisimusi kumusha kwavo kutsva kuFlorida, vachisiya zvinhu zvakaita manyamamire nerongo muhurumende zvichitevera kuramba kwavo kusaina mutemo une homwe yemari yekubatsira veruzhinji vanoshaya panguva ino yedambudziko rechirwere cheCOVID-19. nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Eliot Masocha vanoti vaTrump vari kufunga chete nzira dzekuti varambe vari mutungamiri waAmerica kunyange hazvo vakakundwa musarudzo iyi nava Joe Biden veDemocratic Party. VaMasocha vaudza tanonoka hwande weStudio 7 kuti zvisinei nezviri kuitwa navaTrump, vaBiden vari kuenderera mberi vachiumba hurumende yavo zvishoma nezvishoma.
Tiri kuona kuti zviri kufamba zvakanaka chaizvo. VaBiden vari kupuwa nguva yavo norutsigiro rwokufana kugadzirira kutora masimba musi wa20 January, vachiumba hurumende yavo vaBiden, zvinozvichiratidza kuti America ina vanhu vakaita sei. Tinoona kuti vaBiden vari kutora vanhu vamarudzi akasiyana siyana, maNative American vaya vakaonekwa vari muno muAmerica, vatemavo vakauyavo muno vachiuyavo nenyaya dzeuslavery, varungu gochani, vachiumba hurumende yavo zvisati zvamboitwa munhoroondo dzamatongerwo enyika yeAmerica, kuratidza vanhu vomuAmerica, kuratidza vanhu vapasi rose kuti pakuumba hurumende ipi neipi hapafaniri kuva nekusarudza ganda romunhu kana kusarudza kuti munhu wakabvepi.
Mataura pamusoro pemakurukota ari kudomwa navaBiden vanobva kumarudzi akasiyana siyana. Kusiyana siyana kwemarudzi mudare ramakurukota kunobatsira chinyi kana vava kutonga?
Zvino zvinobatsira chaizvo sa nokuti rumwe norumwe rudzi rwavanhu rune rwine nyanzvi yarwo, nyanzvi dzarwo dzine ruzivo rwakasiyana navamwe varenge vari kuna marudzi yatinoti diversity. Iyei
chii chiri kuitika navaTrump mazuva ano?
VaTrump vanenge munhu watoita sokuramwa basa rake rokutonga, nokuti ndoo vachiri kutonga kusvika musi wa20 June. Asi tinoona kuti havasi kumbovonekwa vachipesera vanhu panyaya iripo mazuva ano ecoronavhairasi, pamwe nokubayiwa vaccine mushonga wecoronavhairasi havapo. Tinotoona kuti ite zvino izvi vanotonzi vabuda muwhite house muya vaenda kumba yavo iri kuflorida uko kumafura mhepo, vachisiya basa riripo ravanofanira kunge vachiona kuti riri kuitwa, basa rokuti vanhu vomuAmerica vapuwe mari stimulus package iya vakabva varisiya vakaendazve. Basa riripo izvozvizvi rokukurudzira vanhu ngavabayiwe, rokukurudzira vanhu kuti ngavapfeke mamaski vazvichengetedze kucoronavhairasi, vazvisiya varamwa vakaenda kuflorida.
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura vari parunhare vari kuOhio natanonoka hwande weStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6175 ne 7255 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaifai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 pashortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa chelive talk, tibatei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 AM kana 4930 kHz.
Vakaremara vanoti hurumende inofanirwa kutora matano ekupedza kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo munharaunda dzavagere. Safari Njema anoti panyaya inotevera.
Mumwe mudzidzi wezvemabhizinesi paRare Polytechnic muzvare Tinotenda Gweshengwe, avo vakaremara vanoti vakaremara vakawanda vari kusangana nematambudziko ekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo.
Munhukadzi akaremara akaroorwa nemurume asina kuremara, kana kuti even murume kuti arore munhu asina kuremara, hama zhinji hadziwanza kuzvitambira. Kana atori mukadzi vanotopopota endapo vatorambanisa vanhu, even murume chaiye kuti atowana mukadzi ari ebobodhedhi zvinogona kunetsa, koze vane vachiti haana zvaanokwanisa kuita.
Mashoko amuzvari Gweshengwe anotsigirwana amai Naspa Manyau, avo vakaremarawo zvekare.
Mashoko acho anotaurwa ekudzikisirana pasi, vamwe vakati akatsvigirei chirema, amwakati chirema chaningi mazochiona here chaende ipi amwakati anzwe tsitsi here sanga ukazoonekwa wazvitakura mwana wati munhu akaitisa munhu pamwiri anzwe tsitsi here because most people vanofunga kuti munhu akaremara aite zvebonde.
Mutungamiri wesangano revakaremara reNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe, Amai Farai Cherera vanoti, dambudziko rekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhukadzi vakaremara rakakura zvikuru.
Ndingati ivo vanhu vacaregivers vanobetsera vanhu vakaremara vazhinji ndivo vanhu vanowanika vachaita mhirizhonga. Unodzvinyirirwa kunzi ukanotaura chete handichazokwanisa kuti ndikuchengete. Vamwe ndiana baba, vamwe ndiana sekuru, vamwe ihanzvadzi.
Amai Cherera vanoti hurumende inofanirwa kutungamira mukutsvaga nzira yekupedza matambudziko anosangana nevakaremara.
Dai panga pavaitirwa maawareness campaign vagona kusimuka voga kuzvitaurira uye kudzidziswa nzira dzokuzvidzivirira uye kuti vasatye vasimbe vaburitse nyaya idzi pachena. Mhosva hairovi.
Gurukota rinoona nezvemagariro akanaka evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti pane mutemo wakanangana nekuchengetedza kodzero dzevakaremara uri kuvandudzwa.
Zvinofanira kuitika kuvanhu vasingabate vanhu vanorarama neurema zvakanaka, vanobata chibharo, vanovakanganisa nenzira dzakasiyana siyana, kana kutuka, kushungurudza nemashoko nemabatirwo, zvese izvozvo zvinofanira kuti zvibude zvakakwana mumutemo iwoyo.
Vamavhima vanoti bazi ravo rakaparura chirongwa chekudzidzisa veruzhinji mumadhorobha nemumaruwa pamusoro pekodzero dzevakaremara seimwe nzira yekuderedza dambudziko remhirizhonga radai kutekeshera pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa mashoko atumirwa kuStudio 7 pamusoro pezororo rekisimusi. Totanga nemashoko atumirwa neMDC Alliance.
President Awelanu, President Nelson Chamisa, vatura mashoko kumuri yese ye MDC Alliance, kuma leaders ese vatungamiriri varipa zvigaro zvakasiyana siyana kubva ku National Standing Committee, National Executive Committee, National Council, kuma provinces kwedu, kuma constituents coordinating committees, ma branches nechiita chese che MDC Alliance, vachitishuira kuti tive nekisimusi yakanaka, uyezve tichizvidzivirira kubva kuchirwere chatekeshera pasi rose, chirwere cheCovid-19, sezvo vanhu vakawanda vachasangana vachibva kumativi mana enyika nevamwe vari kubva kunze kwenyika. Tichipemberera kuzvarwa kwaIshe Jesu wedu musi wekisimusi. Vatishuvira zvakare kuti tive negore rakanaka ra2021, gore rinotarisirwa kuti tinokwanisa kunge tichiwana budiriro tese semhuri nemhuri dzedu. President Chamisa vataura zvakare kuti gore ra2020 ranga riri gore rakatiomei kubato reMDC Alliance neZimbabwe yese. Asi President Chamisa vatenda zvakare mhuri yeZimbabwe, mhuri yeMDC Alliance, nekuramba vakabatirira pachirangano vachiramba takatarisa mberi yavati sacrifice and loyalty to the struggle. Sira President Chamisa vatishuvira kuti tinge tiri tichifara sezvo iriri zororo rekurangarira kubarwa kwakaitwa mudzikinuri wedu Ishe Jesu Kristu. Vachishuvira kuti tinge tichirangarira zuva iri murunyararo takabatana sevana MDC Alliance, sevana veZimbabwe.
Makateerera kuStudio 7 tukutefenyura tiri pamudzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6175 ne 7255 kilohertz pa shortwave mazuwa ose. Munokwanisa wokunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930-13860 ne 15460 pa shortwave. Kana mchida kunzwa chirongwa che live talk, tibatei pa masaisai anoti 13860, 15460, 909 AM, kana 4930 kilohertz.
Iko zvino, tochinzwa ozwa vako vateereri ve Studio 7.
Merry Christmas. Merry Christmas.
Magadini muria Zimbabwe ndinotsvishenzi magaraba ndirikwadzisa mujarawa wangu Pelani magaraba ndichikwadzisa muria kwa magaraba ndichikwadzisa kuti muria kwa kubolimke cheng kwa mrei kwa Jeff mrei ndisekuru vangu ndichikwadzisa kuti elements yana makuva ari kwa mrei ne muria kwa makuva ndichikwadzisa kuti area Manyaira, ndiyate sarawangu, nemuriete kwa manyaira. Na chamira na seta ropa fazi kwa manyaira, njo muri yangu. Tinuashtuwe wa Christmas ya kanaka, nye ya kanaka, tinuotipinde mguri ito sa kanaka. Tinuotenda angu.
Hey, blessing Zulu, na jonga kandimire, parisei kwa hapo pa Studio 7. Ndino da kutikune muri ya Zimbabwe, ndino uvimba kutimamane Christmas, ya kanaka, uye manga mochi zipi, wa mochi fara, kunyangwe sinu zaka uuma kudai, ndino kushuire gore zara kanaka, uye mari wa kutendere kupina mugoreza, ndini wenyu Chief John Chiweza, ndiri kuhonde vali, kuchisu.
Hey, pa Studio 7 apo, pa Studio 7. Hey, mamuka semese, vashamarari, munofara zvenyu, inetwa Bishop, tiri kuno ku South Africa, Joburg. Ndoda kupazisa zvangu, hama dzangu, kumusha uko, kuchipinge, mai vangu, Vastole, ne varora vavo, varikoko nevana vese, azukuru nehanzvadzi, mai Unity. Namai chenya apo ndinoti zve vanina wangu varikoko veupana uyu Kellen na Kate Unity denda apo kule dzangu dziri pagaza o apo border gezi nemhuri kuti muri sei kokoko ndoti vinofara here mai mwana chashata nemwana mission papo ndoti muri sei sei zvenyu kuzoti boy sei Christmas ndoti Christmas vaine Christmas yakanaka tatenda zvangu
Sura sei pa Studio 7 pano ndinonzi Dennis mabvera kubva pakapa apa ndinokwazisa mukadzi wangu anonzi Beauty Stole matezo apo nevana vake kana kuti vana vedu vanonzi umwe munashe umwe anonzi madre na tandabantu ndinotenda nemukadzi wangu kusingirira kwaanako nyangu baba vakagara kujoni nguva yakareba nemai guru vangu vanonzi mai guru mai mawillis na mukoma wangu anonzi mahovhu hovhu ndivakwasa vose muve nenguva yakanaka pa Studio 7 mose mundipa nhau dzinofadza I am so much thankful bye
ayo anga ari mashoko evateereri ve Studio 7 avatitumira nhasi muzuva rekisimusi Muimbi ane mukurumbira Master KG weku South Africa ari kukurudzira veruzhinji kuridza nhasi musi wekisimusi kambo kake Jerusalema ako kakazunza pasi rose gore rino
Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, wami au kulana kilo nolose tu hamena ya uyami au kulana muso wami au kulana kilo nolose tu
Jerusalema, mumanzi wa Master KG, uchuya kwa muri, uchibva kuno ku Studio 7, iri mu Washington DC. Nasi muchurongwa chedu chelive to kuna 8 PM, tirikutarisa zviri kuitika munyika. Zvinobata vanhu vakasiyana siyana, takatarisa zororo rekisimusi negore idzva. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yedu yenhau dzanhasi. Mutori wenhau dzemitambo, Tendai Ndemera, aradzikwa kumarinda eZororo Memorial Park muHarare. Christmas yegore rino inotambwa zvisina mutsindo nekuda kwezvikonzero zvakati kuti. Vakaremara vochema-chema nekumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzavo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko reCOVID-19. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.